manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera kukadzi 8/2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi Mumiriri weGood South mudare reparamende vapupuraito garepi vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitibro yebato ravo rekuvabvisa pachigaro chemunyori wevechidiki vachimirira vechidiki zvakare mupolitibro Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti zviri kuitika muzanu PF munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato iri nhasi tichanzwa kunyanzvi mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemvura nechikafu munyika yose iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mumiriri weGood South muparamende uye vari mukokeri weZanu PF mudaro iri vapupuraito garepi vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitibro yebato yavo iyo yakambovabisa kuva mumiriri wevechidiki mupolitibro vato garepi vakamiswa basa iri nemusi wechipiri pamwe nevamwe vechidiki vaviri vanoti vaLouis Matutu nava Godfrey Tsenengamu tabata vato garepi kuti tinzwe pavamire
ndinotambira zvakakwana zvizere ini ndiri kadha kana kuti mwana womusangano wakakurira musangano unoziva zvinoitika musangano kana paita zvisina kufadza musangano saka kana musangano ukabva waita decision yawo fortunately on this one again ini ndaiva part of the politburo yakaita madecisions iwayo saka ndikagutsikana na madecisions wao saka handina dambudziko nedecision yacho ndingangoda kuti vatereri venyu vazive kuti ndive mupolitburo ndiri member yecentral committee saka president vanozosarudza dzimwe member dzecentral committee kuti vapinde mudare guru repolitburo vavanozoti vanyori vecentral committee vanozi politburo ivavo saka indiri mumwe wakanga aita rombo rakanaka for makore wawa ndingasarudzwa kuita memba yepolitburo
imi makanga muri mumusangano wepolitburo wakabuda nechisungo chekuti mubvumiswa basa asi imi pachenyu senhengo yeZanu PF semunhuwo munowirirana here nezvakaitwa nepolitburo
handizvi kuti ndakambomiswa basa here because a member of the central committee hauchisiri politburo member hazvirevi kuti wasaspindwa iposition yaunoshanda nokuda kwapurezidendi vanhu vose vamunoziva vari mupolitburo today varimo nokuti purezidendi vanoda kuti vavemu kana purezidendi vakasarudza kuti apa ndaakuda kuti mumwe apinde kana kuti iwo uchaumbomira haungatinini nokuti ZANUPF ine more than 5 million members of the party ine more than 300 central committee members of all those members can be selected to be members of the politburo
semukokeri weZanu PF muNational Assembly zvakaitika izvi zvinokusiyai muri papi nai vatogarepi
hapana chapano zvinochinja nekuti ndiri basa randinaro nhasi ndiri memba yeNational Assembly kana kuti MP ndirimo nokuti ZANU PF inoda zvinoita chifupi chete kana ZANU PF ichida kuti ndive chifupi
kune vamwe vari kuti izvo zvakaitika kwamuri izvi munongedzo wekuti pane zviri kutevera zvichaita kuti imimi muzokwanisa kunge muchibviswa pachigaro semumiriri weGood South munoti kudii nemashoko iwayo
handisati ndazviona uye handina kumboona mukuita kwomusangano kuti ndinzi ndichirega kuvambo pazviri ndakangoona iri purosesi yomusangano yakaitwa nevaiva nekodzero yekuita saka handina kumboona iri zvandisingaoni
kune vamwe vatogarapi vari kuti imi vechidiki muZANU-PF muri kushandiswa nemikono iri kurwira masimba ekutonga muZANU-PF munoti kudini mashoko iwaye
hakuna zvakadaro muZANU-PF hamuna kana chandati ndaona chinoratidza kuti kune vanorwa kana zviriko handizvioni uye pese pakaitika kana anga madambudziko anoitwa namayuti kana uchifudza mayuti urikumbudza zvomunhu ane dzoro remombe kuchinaya
nyaya yehuori yakafumurwa nava matutu nava tsenengamu kuzosvika kuti vazenge vachimbomiswa mubato yakamira zvakadii mubato reZANU-PF
iyo yava kuda Simon Kayamoyo ndiwo mutauriri weZANU-PF enda ndichiri nemutungamiri wechidiki ndaikupai pfungwa dzavechidiki munyaya iyoyo iko zvino zvaakuda comrade Simon Kayamoyo kuti vakuudzei kuti muchangano haichi women's league kana derei tiri collective
mumiriri wegutu south muparamende uye vari mukokeri weZANU-PF mudare iri vapupurai togarepi vachitaura vari parunhare vari kwagutu kumasvingo tabata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kutaurwa navatogarepi uye zviri kuitika muZANU-PF
tiri kuitira nekukatyamadza uyezve nekufarira kuti chii chiri kuitika iye zvino muZANU-PF tinoona kuti izvo akaske kutanga kuti vemayouth ava vari kufumura vanhu vavari kuti izvo vari kuita zvecorruption tinoona kuti gore rakapera vakazviita futi vakataura mumazita makuru akaita sana Albert Mpofu norangari vatu vakataura futi vakaita sana Mangunja nevamwe vakadaro asi isu sekuona kwedu vamwe varinenge vachiona zviri kuitika munyika hapana action yatakaona ichitorwa nebato ravo chatakangonzwa chichiitwa ndechekuti mukuru webato angati akaita committee yekuti kuongororwe kuti zviri kutaurwa nemayouth ichokwadi here uyezve kuti zvingaitwe sei asi kubva ipapo hapana kana feedback yatakazobonzwa kuti saka chii chakawanikwa nekomiti iyoyo nekuti iro bato richaita sei nenyaya iyoyo takatobona mayouth achipupa furo kuti ha vamwe vakaita sana Albert Mpofu hatitavabvumidzi kuti vauye kupati headquarters kuti vaite basa ravo asi takazongoona nyaya iyoyo yangopera yakangorova vana Albert Mpofu nevamwe vese vakaramba vachiita mabasa avo semazuva ese saka tinoona kuti hapana zvavakaitwa asi gore rino this time around tiri kuona kuti mayouth aya ataurazve asi iye zvino vakabuda vachiti tirikazvimirira hatisi kurepresenta mayouth ebato asi takati tatyamadza ndechokuti vabvako kuti takazvimirira vabvapo kutaura vamwewo vakuru vakuru vemakambani vakaitwa sana tagwirere sakunda vakaita sana veGMB vana tafadzwa musarara nana vegreen fuel ava takaona kuti ZANU-PF haina kuzvitambira zvakanaka
iyo nyaya yehuori vambofana munoiona sei
nyaya yehuori yanga yanguri yatekeshera muZimbabwe kwemakore nemakore kana vatomas mapfumu akatobemba corruption ndichiri kuchikoro chaiko asi tinoona kuti inyaya yaivharwa-vharwa nebato riri kutonga guru reZANU-PF kana vana edikatekere chaivo makore ekuma90s ikoko ndo zvavakatodzingirwa muZANU-PF kuti uri kutaurirei nenyaya yekuti tiri korapa
mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari kukwekwe nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu nemvura munyika yose jonga kandemiri anotipa nyaya inotevera
dzimwe nyanzvi mune zvekurima dzinoti varimi vanofanira kuchishandisa zvakasimba nzira dzekurima vachidiridzira kuitira kuti nyika ibude mudambudziko rekuramba ichishaya chikafu gore negore nyanzvi idzi dzinotiwo varimi vanofanirwa kudzidziswa kukohwa mvura inonaya vachiichengeta mumadhamu kuitira kuzoidiridzisa zvirimwa zvavo munguva iyo mvura inenge isiri kunaya makare kare pasi pasati parohwa nenyundo varimi vakawanda vairima nemvura yemudenga iyo yaitanga kunaya muna gumi guru zvekuti paizosvika zoro rekisimusi muna zvita Vakawanda vanenge vatotanga kudya zvimwe zvirimwa zveminda yavo. Asi zvose izvi zvinonzi ave matakadya kare kune vakawanda, kuchitiwo dzinenge dziri ngano kune vaya vakazoberekwa mamiriro ekunze ashanduka mvura isanaya sezvayaita makare kare. Makore ano mvura yave kunyanya kutanga kunaya muna zvita zvekuti varimi vakawanda ndipo pavanotanga kurima nekuisa mbeu muvhu. Nyanzvi mune zvemamiriro ekunze uye vari mutauriri weMet Department vatichi Zinyemba vanoti mwaka hauchanyatsozivikanwa kuti unotanga riini, izvo zvava kukanganisawo gadziriro yevarimi.
Mwaka hauchanyatsozivikanwa kuti unotanga riini kana kuti unopera riini. Izvo zvimwe zvinhu zvakuratidza kuti aiwa kushanduka kwakuita mwaka yemakore ano.
Izvi zvinotsinirwa nemutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Commercial Farmers Union uye vari murimi ane mukurumbira kumacheke amai mai vePGT avanoti aya ndiwo awe mamwe matambudziko ari kusangana nevarimi makore ano nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Tina machallenges akati wandei. Tingati pakatanga sizeni mvura yakanonoka kumanya. Takazowana mvura iri substantial muna December. Vanhu ndobva vakatanga kudyara zvirimwa zvakaita sechibage nanafodya nezvimwewo. Asi vazhinji vakangogumira mukurima. Imwe minda yakangorimwa haina kudyarwa.
Imwe nyanzvi mune zvekurima uye vachishanda nekambani inonzi Green Farms vaJosh Zinzombe vanoti varimi havafaniri kuramba vachimirira mvura yemudenga chete asi kuti vasimbise nzira yekurima vachidiridzira.
Nhau yekurima chinhu chakakosha chatinoti kana kuti chinodarika chidimbu chehafu inofanira kunge iri mvura. Naizvozvo tiri kukurudzira varimi vakawanda kuti vashandise mhando inonzi drip irrigation. Mhando yedrip irrigation imvura shoma shoma inenge ichienda pajinde. Yakanakira kuti even murimi kana aine mvura shoma anokwanisa kurima zvirimwa zvake zvakawanda. Ndava mvura inenge ichienda pajinde and also mawidzi kana kuti sora hariwande mumunda.
VaZinzombe vanoti varimi havafanirwe kuve nemazidhamu kuti vakwanise kurima vachidiridzira asi kuti vanokwanisa kungochera makomba akati kurei wovaridza plastic nhema yakakora vototanga kukohwa mvura yemudenga inenge icherera kuti ipinde mumadhamu aya.
Pane dzimwe mhando dzinonzi mawater harvesting kana kuti kukurudza mvura kuiunganidza tisavatengi. Saka ndikurudzira kuti varimi vakaita matengi mudhuze nemudzimba vakaita matengi yemunzvimbo dzakasiyana-siyana pane mbashinaya mvura payaisa mumagata nguva yedzo yatinava matengi so that vaite nguva yakareba. Asi iri kuimwa mhando futi nakuna kushandisa vanenge vanonga vari mumareseva vayavaya kutora plastic wochera gomba ravo rakakura kana kuti 20 meters by 20 meters wotora maplastic yeblack anonzi black sheeting yeka inenge ina above 200 pounds kureva kuti kukora kwacho woisa maplastic iwayo wogadzira matfish nemaduku maduku panzvimbo asi anowachovha nguva yakareba.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanotiwo nemamiriro aita kunze nyaya yekuramba vanhu vachirima nemvura yemudenga inofanirwa kusiyiwa vanhu vokurudzirwa kurima vachidiridzira.
Pane pachida kuti tinge tichigadzirisa panonzi pachirungu aya maenablers eagricultural sector chekuti anotisisa inyaya yeland tenure kuitira kuti even maprivate sector ikwanisa kunge ichisapotawo mafama dzedu. Chechipiri toda nyaya yeirrigation yakakosha iyoyo kuitira kuti tisarambe tichingoafektwa nedrought. Nyaya yekuti tinoramba tichirelya nemvura yemudenga kurima haisi sustainable especially mumwaka watar weclimate change.
Zimbabwe inonzi ine madhamu akawanda kwazvo asi mazhinji acho anonzi haasi kushandiswa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kufa kwemidhuri, izvo zvinonzi zviri kuita kuti varimi vatadze kuita mabhindauko ekudiridzira sezviri kutaurwa naamai GT.
Madhemu tinawo kufunda akati wandei zvikuru but mazhinji acho infrastructure yave dilapidated haichakwanisi kusimudza irrigation. Water harvesting inodikanwa. Tinoda kuti tidyare miti yakawanda kuitira kuti machallenges eweather atiri kuona ari kuitika asanyanya kuti affect because miti iri kunyanya kutema imiti inopichiswa fodya.
Studio 7 yakundikana kuwana uwandu hwemadhamu ari munyika yose kubva kuZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA Sezvo patafona kuti tisina kukwanisa kupiwa chaiye anokwanisa kutibatsira nenyaya iyi. Asi nyanzvi dzekurima pamwe nedzeupfumi dzinowirirana kuti kusvika varimi vasiyana netsika yekumirira mvura yemudenga kuti varime zvinogutsa nyika, dambudziko rekushayikwa kwechikafu richaramba richibata nyika zvekuti zvichaita kuti vakawanda varambe vachirarama nerubatsiro rwechikafu pane kunge vachizvirimira voga zvekudya zvavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa yaita musangano wayo nhasi mudunhu reManicaland, musangano uchiitirwa muguta rekwaMutare. Tabata murongi wemusangana muMDC yavachamisa vaAmos Chibaya. Vachibaya, mungatudzo kuti musangano yenyu yafamba sei?
Musangano wedu wekuManicaland wafamba zvakanaka chose. Apo president nevanhu vakavhoterwa nevanhu veZimbabwe kurapera ma-2018 vanga vachipa gwara rekuti musangano wedu MDC ndezvipi zvauchangouchita mugura 2020. Saka handiri musangano wedu vafavaone zvakanaka chose. Kwauya zvuri nezvuri zvevanhu zvabva kumadistricts 22 pamwe chete neutungamiri hwese hwemusangano weMDC.
Tiri kunzwa kuti izvo paburitswawo zvinyunyuto kubva kuvatsigiri venyu zvikuru pamasarudzirwo anoitwa nhengo dzinenge chimirira bato mungave mukanzuro kana kuti muparamende. Nyaya iyi yafambiswa sei?
Tahwerekehwa tataurwa napurezidendi vevanhu vakavhoterwa gore rapera nevanhu veZimbabwe ndechekuti icho musangano wedu weMDC musangano wakasiyana nebato rine huori, musangano wakasiyana nebato reZANU-PF. Naizvozvo mumusangano medu hatitarisiri nyaya dzehuori, hatitarisiri nyaya dzekuti vanhu vanga vachitadza kumirira vanhu. Saka ipapo ikurudziro yanga vachiita semutungamiriri wenyika, semutungamiriri webato, zvisingarevi kuti pane vanhu vane huori mubato medu, aiwa kwete. Asi vakatikurudzira kuti vakasarudzwa nevanhu makanzera maMP vawanike vachimirira izvo zvakasarudzirwa nevanhu veZimbabwe. Takananga nemakanzera nemakanzura sekutaura kwamaita, vanga vachikurudzira kuti basa remakanzura ibasa reyatinoti safe delivery, ibasa rekuti nzvimbo igare yakanaka, igare yakachena, vanhu vachiwana mvura kugoga yakanaka, marura achitakurwa. Musangano wedu weMDC hatina tikamu takananga nenyaya dzecorruption, takananga nenyaya dzeuori. Saka yanga ari kurudziro yandaitwa nemukuru wemusangano kumakanzura ediri nzvimbo yekwaMutare.
Aiwa, tinotenda vachibaya, nguva yedu ndo isina kumira zvakanaka. Tatenda nekutsanangura zvanga zvichiitika kwaMutare kwamanga muri kumusangano.
Thank you very much.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemudzimai wechidiki Fadzi Wande, uyo ane vaiye chizvarwa cheZimbabwe anogara kuAustralia. Muzvare Wande vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata vari ikoko kuAustralia ekubatsira madzimai nevanasikana vechi muzvare Fadzi Wande.
Makadii hama nevatereri?
Muzvare Wande, pari zvino sechizvarwa cheZimbabwe muri kugara kupi uyezve mabasa api amuri kubata muri kunyika iyoyo?
Pane iye zvino ndinogara kuPerth, Australia. Ndakaenda ku2006. Saka ndino volunteer nemaorganizations akawanda ndichibatsira vakadzi nevanhu vanenge vasati vawana mabasa kuti vawane mabasa.
Zvakakosha sei iwe sechizvarwa cheZimbabwe kuti uwanikwa uchibata mamwe mabasa auri kuita asingawanikwe iwo achikupa muhuro?
Ndakawana ufanika zvakandi batira kwazvo nekuti pandaka tanga kuenda, ndandisati ndawana mabasa ndaifarira. Saka ndakatanga ndichiita zvekuvolunteer. Paku ita izvozvo ndakabva ndabatsirwa nevamwe vanhu kuti ndiwane mabasa. Saka ndinoti kune vanhu vese vanenge vaenda ku diaspora kuti kapasina mabasa muri kuwana. Mukatanga muchiita zvekuvolunteer munokwanisa kuzowana nzira yekuti muwane mabasa amunoita.
Pari zvino pane basa here rawakazowana uyezve riri kufamba sei?
Pandakatanga kuita kuvolunteer ne imwe organization inonzi United Nations Association, ndakatanga ndichiita zvekubatsira pama committee, tichiita ma events fanka maxen zvekubatsira kana kutsvaga mari yekubatsira vakadzi. Saka kubva pandakaita izvozvo ndakabva ndapuwa opportunity yekuti ndiuye kuno uku ku United Nations ndichi representa futi Australia. Saka zvinhu zvakadaro zvakazondibatsira kuwana mabasa ndinoita. Saka iye zvino ndinoshandira hurumende yekuAustralia ndichibatsira kuti mumabasa atiri vanokwanisa kupa vanhu maopportunities ekuti vashande imomo. Fanika vanhu vakaita sesu tinobva kune dzimwe nyika, kana kuti vakadzi, kana kuti vanhu vasingakwanisi kushanda kavane madisabilities kana zvinhu zvinovanetsa. Saka ndizvandinoita iye zvino.
Ungatsanangurire kuti zviri nyore here kugara kudiaspora? Tinoona uri muno muAmerica. Pane musiyano here waunoona pakati peupenyu hwekuAustralia nemuno muAmerica?
Inini ndikafunga makurira andakaita nehunhu hwandakakura ndinahwo, fanika tikaenda kune dzimwe nyika, kuramba tine hunhu hwedu hwatakabva nahwo zvinotibatsira. Saka kwandiri iye zvino vanhu vanobva vaona maZimbabweans vanotaura kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vanhu vanoshanda nesimba, vanhu noita zvakanaka. Saka pandinouya kunzvimbo yakadai, pane zvinhu zvandinoona zvinenge zvakafanana. Fanika kubatsira kwavanoita vamwe vanhu, zvinhu zvakadaro zvinenge zvakafanana. Asi mune nzvimbo dzekudiaspora, vanhu vakaita sesu, vane ganda rakaita sesu, tinokwanisa kubatiwa zvisina kunaka mune zvimwe zvatinoita. Asi izvozvo ndinoona kuti zvakafanana. Asi maZimbabweans vazhinji vandinoziva nekushanda kwavanoita, zvinhu zvinovafambira. Saka ndoona fanika zvinhu zvakatakadzidziswa nazvo zvinotibatsira chero tiri munomu kana kuAustralia kwandiri.
Pane vamwe vangabvunza kuti sakafadzi wande ndiani chaizvo?
Kandikabvunzwa zvinhu zvandinokosha nekuti ndikafunga mhuri yandakabva nayo, machengetero andakaita, ndinogara ndichitaura kuti inini ndiri munhu wekuZimbabwe and ndinofarira kwandinobva. Ndakazvarwa mumasvingo, mhuri yangu ichiriko, vamwe variko. Saka zvinhu zvandizvinondikosha nekuti ndofunga mukukura mese kausingazivi kwaunobva nemhuri kwaunobva zvinokunetsa. Saka kwandiri ndinoona kuti vanhu vakandichengeta, vana tete, vana baba vangu, chero vana sekuru nambuya, vanhu vakatobatsira kuti ndive munhu wandiri nhasi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Fadzi Wande kunge maga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Atatenda mosara zvakanaka.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematanho ari kutorwa nekanzuro yeguta reHarare ekuchenesa guta. Izvo zvaita kuti kanzuro inge ichiputsa zvivakwa zvakasiyana-siyana zvavari kuti zvakavakwa zviri kunze kwemutemo. Kuti tinzwisise nezvedanho rekanzuro iri, tabata mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaChideme.
Hongu.
VaChideme, tiri kuona munzvimbo dzakasiyana-siyana vashandi vekanzuro vari kuputsa zvivakwa zvakasiyana-siyanawo. Mungatiudza pamusoro peurongwa hwekanzuro?
Uyu urongwa hwagara huripo hwekuti zvinhu zvakavakwa zvisiri pamutemo zvinge zvichibviswa. tiri kubvisa zvinhu zvisiri pamutemo zvinova zviri izvo zviri mugwara rekanzuro.
Tiri kuonawo nzvimbo dzimwe dzamuri kuputsa iye nzvimbo dzinenge dzichitori zvivakwa zvichiripo zvakaita marata, mapuranga nezvimwe zvakadaro. Varidzi muri kuvapa here mukana wekuti vanga vachibvisa zvinhu zvavo?
Varidzi tinogara takavaudza kuti vabvise zvinhu zvavo tisati tauya kuzoputsa. Saka patinenge taputsa paya tinotarisa kuti varidzi vave vatore zvinhu zvavo because midziyo ndeyavo vaende vanoisenzesa kwavada kuisenzesa kunenge kwakanaka.
Inzvimbo dzipi dzamuri kunangana nadzo
murongo? Vakawanda Harare yose, Harare mose mune chinhu chisina pamutemo chichabviswa.
Tiri kuona kuti svondo rino makaputsa nzvimbo dzinosanganisira kwaZindoga. PaZindoga iyi nzvimbo yanga yatovakwa zvakanaka zvaitaridzika. Chii chazviita kuti kanzuro inge ichida kuputsa?
Zviri kuputswa zvakasiri pamutemo. Zviri pamutemo zviringosiyiwa zviripo.
Kanzuro yakazivisawo pamusoro pezvivakwa zviri munzvimbo dzinonzi mawetlands nedzimwewo nzvimbo dzinonzi dzichazenge dzichiregularizwa. Ndedzipi nzvimbo dzamazoti dzinge dzichisiyiwa zvivakwa zviriko?
Nzvimbo dzinoregularizwa tichazenge tichiudza vagari vari kugara ipapo kuti nzvimbo yenyu icharegularizwa. Hakuna nzvimbo inonzi inoregularizwa iri blanket. Kune nzvimbo munzvimbo tomboti tikati waterfalls. Hatingamboti waterfalls yese. Tinenge tichireva nzvimbo shomashomo, nzvimbo dzirimo dzinoonekwa kunzi apa panga pachitenderwa kunge pange pachigarwa. Nyango pangu semuenzaniso.
Vanhu ivava vanga vasiri kubhadhara mutero here kukanzuro?
Wese ari kubvisirwa chivakwa chake changa chiri pamutemo. Wese ari kubvisirwa chivakwa chake changa chiri pamutemo.
Tichitarisawo chinangwa chegore rino munyaya dzekuchenesa guta. Zvii zvamuri kutarisirawo kuita zvimwe?
Tiri kuita inonzi urban renewal yatiri kukurudzira vana muzvina bhizimusi nevagari kuti vavandudze nzvimbo dzavo dzemabhizimisi nenzvimbo dzavo dzavanogara.
Kanzuro yakazivisawo kuti ine urongwa hwekuvandudza migwagwa iri mukati meguta muCBD. Masvika papi neurongwa ihwo?
Urongwa uyu huri kuenderera mberi. Pane zvinhu hapana hapo basa ratatanga kuitwa, asi basa iroro richaitwa gore rino.
Gore rapera maichema nenyaya yekuti vagari vanga vasingabhadhare mitero. Pane zvashanduko here gore rino?
Hapana chatichashanduka, vanhu havasi kubhadhara.
Iyo vaichemawo kuti kanzuro haisi kuvawanisa zvavanotarisira kunge vachiwana kana vabhadhara mitero zvakaita semvura, kutakurwa kwemarara, kugadzirwa kwemakomba, mapotihole nezvimwe zvakadaro. Kanzuro yasvikawo papi kuti inge ichipawo vagari zvavanotarisira?
Kanzuro haikwanisi kuita mabasa anodiwa nevagari pasina mari. Panotanga paita mari kuti kanzuro inge ichikwanisa kupa maservices iwayo.
Ko panyaya yemvura vachideme magadzirawo kusvika papi, nokuti vagari vanga vachichema kuti mvura iri kubuda yakasviba mupombi dzemvura?
Dambudziko ratiinaro ndere mishonga, hatikwana mishonga yakakwana yekuchenesa mvura kuburikidza nekunge pasina mari yekutenga mishonga.
Saka iyo mvura iri kuzosvika kuvagari yakasviba iyi?
Mvura yatiri kuchenesa iri kuenda kuvagari inoenda yakachena.
Asika tiri kuona vari kuburitsa mvura iri kubuda mupombi yakasviba vachideme, panotyirwa kuti vanogona kunge vachizobata zvirwere?
Hongu, tiri kutaura nyaya yekuti patinochenesa mvura, mvura ine zvinoisvibisa zvakazowanda hayo munziya mainenge ichienda kuvagari.
Chirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinokurukura zvakasiyana-siyana zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo. Chirongwa chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muno muWashington DC.
Sezongu yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumiriri weGutu South mudare reparamende uye vari mukokeri veZANU PF mudare iri, vapupurai togarepi, vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitibru yebato ravo rekumbovabvisa pachigaro chemunyori wevechidiki mupolitibru. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoita musangano wayo kwaMutare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Tinovimba kuti muchange mine isu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paindaneti www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sise Washington, D.C.
Olamgela ku Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhlaka 8 uNhlolanja 2020 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla le MTC umnomzana Nelson Chamisa namhla uhlanganele lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho abacubungule okunenge obuhluphayo kulesi sigaba Gambe imizamo kahulumende ukulwisana lenkohlakalo iyasebenza na
okuningi sesizakuzwa ngakho lokhu izakhi ephumelako iproblem uthi izakhi ibuyingani ilabantu ebathagethayo ingani ilokungenela ezindabeni zepolitiki ingani iyasetyenziswa ukuthagetha abantu abavele babebelezinti zabo
ezivandeni
le mithi yesuka isidurile kuba ibiza imali enkulu njengoba khathe siso sesifuna ukuthi ngabe sesispraya simo sendlala vele sidlakanipa na khathe sikunje sivukile ekuseni sizothela lapha sifaka ngalito emlonyeni khona zalindela ukuthi ngipheke khonapha sowusiyachaya ama-33 ngizela ukuthi labantwana besikolo sebuya besidla
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa namhla uhlanganele lenkokheli kanye lamalunga ibandla lakhe eManicaland lapho abacubungule okuningi okuhluphayo kulesi isigaba okugoqela ukubanjwa ngamandla kwabantu ukuthi bencintise bona bengakhethwanga ngabantu ezigambeni kukhetho okunye njalo okuphume kulomhlangano ukuthi abaqhupha inhlelo zokhetho endaweni zokuvotela ama-polling agents awaholiswa ngesikhathi esifaneleyo okwenza bengabi lokukhuthala ukusebenza. Isigaba lesi siphinde sathi kufunakala izembatho ezitshengisa impawu zebandla ikakhulu emaphandleni ukwenzela ukuthi abantu benanzelele ukuthi kule bandla le-MDC njalo babe ledlabuzane lokulisekela. Umnumzana Chamisa ekhuluma kulomhlangano uthembise ukuthi uzahlolisisa wonke okuhluphayo akulungisise njalo uthe akusoze kuphongufakwa nje abantu abangakhethwanga ngabanye babo ezigabeni ngesikhathi sokhetho lokudinga abameli ePhalamende kanye lemakhansili. Asizweni amazwi kamnumzana Chamisa kanye labantu abakade bekulomhlangano behlabela. Umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC obekhuluma isemhlanganweni lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho athembise ukuthi akusoze kuphongufakwa nje abantu abangakhethwanga ngabanye babo ezigabeni ngesikhathi sokhetho lokudinga abameli ePhalamende lamakhansili okuthiwa yiku-imposa ama-candidates ngesilungu. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Ismail Musa Lunat ubikwa ebotshiwe inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ngolwesine olwedluleyo isetheswa icala lokubasela umkambo omnyama edolobheni lakobulawayo lapho imali yakwamanye amazwe ethengiswa ngokungekho emthethweni njengalokhu okwenzakala kwamanye amadolobho. Umiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo njalo ubikwa elelinye icala elilokhu lisathethwa lapho kuthiwa wathengisela abantu ababili impahla eyodwa ebiza amadola emelika edlula isigidi esisodwa. Labo ke abantu babe sebebangelana. Ibhanga le-reserve libikwa lake lamsola ngokuqhuba kwakhe umsebenzi. Kolunye udaba oluphathelwane lomthethwandaba Unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe mnumzana Constantine Chiwenga uMary Mubayiwa yena osesehlukana lomyeni wakhe ukhululiwe entolongweni ngemali yesibambiso sebail ubebotshwe ngomgqibelo odluleyo esetheswa icala lokutshaya wesifazana olondoloza abantwa bakhe bekwesinye isikolo eHarare lapho ayizama ukuthi abafinyelele. Uyaliphika leli cala kanye lamanye awatheswayo awenkohlakalo kanye lokuthi wayezama ukubulala umkakhe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Siqhubekela phambili ngodaba lwenkohlakalo. Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uthi usebenza gadalala ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Kodwa ibandla lakhe leZANU-PF limise umsebenzi wokwesikhatshana inkokheli yaleli bandla ngemva kokuqamba abantu etheba lenkohlakalo. Omnumzana Louis Matutu, Godfrey Tsenengamu, lo Phuphurayito Karepi bathathelwe ezinye izikhundla zabo kuleli bandla lanxa belokhu bengamalunga. Intsha le yethese umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudawasheta Kwirei, umkhokheli wenhlanganiso iGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafatswa Musarara lomnumzana Billy Rottenberg wenkampani yeGreen Fuel amacala enkohlakalo kumbe icorruption ngesilungu. Idale lePolitburo yaleli bandla lithe lanxa lingasekeli inkohlakalo kodwa ngokwethesa umnumzana Takurei labanye bakhe amacala abathathu labo abatshengise ukungahloniphi inkokheli yebandla. Ukuze sihlaziye udaba lokulwisana lenkohlakalo elizweni, sixoxa nomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Eqinisweni abantu abaningi baqale nje ukumuzwa namuhla ubaba lonxa ekhulunywa. Kodwa nje koBulawayo bengumuntu ovele kade saziwa ukuthi ulamabhizinisi. Okuningi sesizakuzwa ngakho lokhu izakhi ephumelako. I-problem ukuthi izakhi ibuye ingani ilabantu ebathagethayo, ingani ilokungenela ezindabeni zepolitiki, ingani iyasetshenziswa ukuthagetha abantu abavele babe belezimpi zabo zepolitiki khona ngayo. Kulokuthi ivele nxayisilwa le-corruption, idile le-corruption directly kukhanya ukuthi kwenzakalani.
Yes, sibonile njalo inkokheli yabatsha kubandla leZANU-PF bekhuluma ngodaba lwenkohlakalo olufanayo njalo izakhi ibikwa idingisisa ngabakukhulumileyo. Ubona iziphathamandla lezi eziqanjiweyo zihlolisiswa inhlanganiso le yeZAC kumbe nje yikulwa kwabo kubandla leZANU-PF?
Kulokulwa thize. But lo la ubaba lo takhire kunini indaba zakhe saziswa. Bese kusikonfirma ukuthi hayi kuthi ukuthi izakha yenza umsebenzi wayo kuhle ilinde ukuthi ingene kuxabaneni kwabantu. Nxa yayivele igenuine izakhe udakhure ngakudala wabanjwa. Kade indaba zakhe zakhulunywa kunini abantu bevele bemazi ukuthi kwenza izinto ngendlela engayisiyo. Sekuzokumelela ukuthi abantu bezeke kuzokukhanya ukuthi izimpi zezami seziwela phezu kwakhe. Yikho ukuthi laye ngani kuthiwa sefuna uku-investigate. So izakhe kayikho genuine ngekusebenzeni wayo omaqinisile kayikho genuine.
Kodwa ubona inyathelo elithethwe inkokheli yebandla leZANU-PF abatsha laba lincomeka yini?
Lingancomeka but kodwa nxa ukukhangela sibili ngelihlo libanzi sisi laba abantwana abathunyiwe abafana laba bari agenda yabo izimpi zaphakathi kona phana within ZANU-PF sebedingani ukuthi bazachithana njani. So indaba abazaziyo ngezicorruption ezivele ezihlezi iyangisa umuntu. So bayakwazi ukuthi bengabamba ukuthi agreke uzaphumeka bani kuphumeleka bani kuphumeleka bani. So phakathi kwezimpi nje hayi basetshenziswa abantwana labo indaba yabo kuyo yonke le. Ncoma ukuthi ngxenye yesibili kuzaphuma le something but hayi no izakha ingasetshenziswa ngendlela enje. So
imizamo kahulumende yokulwisana le nkohlakalo selokhu wangena embusweni
kulandela owayengumongameli uMnumzana Mkabi. Ungathi sebenze umsebenzi omuhle yini okuqeda inkohlakalo?
Mina kulalutho endibonayo sisi. Kulalutho endibonayo bakhonkotha kuphela kuba umsindo kuyelwe kuyelwe. Nangu umfumira kwagcwala ama-newspaper kwava kugcwala indawo yonke. Kade samacala kangani thiwa one by one afuna ukuchithwa, afuna ukuchithwa. Akuzwakali ukuthi kuyanqaba be-genuine ngendlela okwafonywa ngayo izakhi. Le ndlela umongameli ukhuluma ngayo corruption kumele ukuthi ngabanye sebengenile phakathi sibili. Ngase sibonile good example ngaba yi-one or two ukuthi hheyi lapha zakudlalwa la. But inzima i-corruption yabo ngoba indala kakhulu sis. Inabantu abaningi phakathi. So ukuthi nxa isithithithithi yaphuma iyafika incindezele lapho incindezele lapha. So hayi phesi yangibona kayisiyo. Akukuyabonakali lutho ngitho olwenzakalayo.
Lo ngumnumzana abekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wafubembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe.
Izakhamizi zeBhongwe emachecheni emathebeleleni South zikhalaza injini kanye lempompi zokulima ngokuthelezela ukuze zenelise ukulondoloza izilimo esivandeni sazo. Seze bajimba okwamanje ogogo bathwala inkonxa emakhanda behambe umango omude ukuyathelela izilimo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imule ezifika phose ikhulu lamathumi amathathu 128 ziphila ngokulima esivandeni lesi esasungulwe eminyakeni emithathu edlulileyo kulandela ukuvuselelwa kwedamu lezabajimba ngurhulumende weMelika. Iningi lezakhamizi lithi liphila ngokuthengisa izilimo ezibalisa imbhida, amatamatisi kanye ledelele lentanga ukuze linakekele izimuli njalo lihambise abantwana ezikolo. Ukuswelakala kwempompi zokulima kuthelezelwa sekudala ukuthi iningi kakhulu ogogo bathwale gadalala lapho bethelela ngoba bethwala inkonxa emakhanda. Kuthi umsekeli kamgcini isihlalo ezabajimba Garden unkosikazi Gladys Mkhwananzi.
Ulima hayi siyalima, amanzi asikhathaza kakhulu ngoba silima labantu abadala abanye balama-70 years abanye balama-80 years okhulu basebenza khonapha la okhulu abesesebenzela ukuthi akwanise ukutholani ukuthi athole ukudla akula ngendlela. Usilela ngamaphayiphi ama ukudonsa amanzi enjini engasidonsela amanzi isibisele ngapha sikwanisa ukulima. Ifizi enkaje thina esikolo sibhadala ngengadi yonale. Sibhadala ifizi sithenga impuphu ngemali enayo engadi le sithwele engadi nenale. Ingadi kusincedisa kakhulu iyasincedisa.
Umama Khwananzi uthi ngaphandle kwalokhu bagcina begada besiya edolobheni leGwanda ukuyathengisa izilimo zabo ngoba kungela babuya ukuzothenga endaweni yabo.
Siyalima imbhida, imbhida silayo sibili engadini lapha ezabazimba. But imbhida uhlupho lakhona amabhaya asihlupha ngoba imbhida lezi sithwale iye eGwanda iyethengiswa eGwanda ngabantwana. Besiyathengisa bangathengisa imbhida ngale sebethenga i-10 kg yempuphu sebeya layo ngeviki ahambe ethengisa athole i-10 kg yempuphu ukuze siphile.
Unkosikazi Bhedi Ncube ngomunye okhala ngokuthwala inkonxa ekhanda edakula ngenye indlela ngoba kumele anakekele abazukulu bakhe ngalesi sikhathi sendlala.
Imigqomo iyasibulala ukuthwala imigqomo, ngapha ngiyalengisa ngapha ngiyenza ethelela. Kunzima kithi khona ukuthi ngase yazuza okunye okungasincedisa ukuthi singathelela njani. Abazukulu baye bekhangelele khonapho ukuthi khona ungasihlala wena konke liyafa lendlala lokhulu logogo liyafa lendlala nabazukulu bayafa ngendlala.
Unkosikazi Patricia Spanda uthi ngaphandle kodubo lwempompi zokudonsa amanzi intengo yemithi yokubulala izibungu ezihlasela izilimo iphezulu kakhulu. Uthi njalo babhekane lendlala embi kakhulu.
Le mithi yesu yayisidurile ngoba sesispreya simo sendlala vele sidla kanye mntanami. Khathe sikunje sivukile ekuseni sizothela lapha sifakanga lutho emlonyeni. Khona zalindela ukuthi ngitheke khonapha sowusiyachaya ama-3-3 ngizela ukuthi labantwana besikolo sebuya besidla kwabana sesidla ndawonye. Hhayi isimo sibi. Sibi sibili sibi. Ubona nje basingogana kodwa inxa yodubo somele ngiwe le nkonxa.
Inhlanganiso enakekela uZulu ngesikhathi sendlala i-World Food Programme WFP isebenzelana le-Africa isiqalile ukwabela izakhamizi emaphandleni ukudla okubalisa amabele, indumba kanye lamafutha okuphekisa. I-WFP ithi bangaphezu kwezigidi ezinhlanu, 5.5 million abantu abasemaphandleni abadinga ukusizwa ngokudla lonyaka. Kuze njalo kolunye udaba, omama bemaphandleni bananze usuku lwe-World Cancer Day esitezi ngolwesihlanu, bekhuthazwa ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane ezibhedlela. Emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe WDAZ, iningi labomama belisemnameni ngembangela yalo mkhuhlane. Unkosikazi Nomalanga Sithole ngomunye wabaphatheke kulo mhlangano.
Makilinika kwamba bamemezela ukuthi libuye sibili lizohlolwa, likhululeka kubhadalwa ukuthi wani lizohlola umkhuhlane we-cancer ungakamemetheki, ngoba ungamemetheka ugcina vele ungaselapheki. Kodwa ungahambisa kusasemasinya uyatholakala ukuthi welatshwe sibili kuphole. Siyayo bese sesaba lathi sithi ye into enzima ukuyahlola isibeletho, ye inhloni. Kodwa namhla ngaze kuthiwe gijima, ngihamba ngigijima siyahlolwa.
Unkosikazi Gladys Indebelelayo ugcizelele wathi kuyadingeka ukuthi abesifazane bagijimele esibhedlela lapho bele zibonakaliso zomkhuhlane wemvukuzane.
Uyabona ngokuthi umama uyopha ngokuphela, umama uya ongasangena emacansini laye angene esikhathini, ubuse ubona ukuthi hayi i-cancer le isikhona. Asinanzeleleni labantwaneni bethu, iyatholakala. Bomama sambeni sisukumeleli phezulu, ngoba wona lomkhulane lathi uzasihlasela nxa singalimukanga, nxa singaphanganga ukuyayelatshwa masinyane, singaphanganga ukuthi silimuke umkhuhlane lo usuqeda abantu.
Abesifazane abahlala emaphandleni babikwa bebulawa mahlayana ngumkhuhlane wemvukuzane ngoba beselwa imali yokuhlolwa leyokwelatshwa. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke silitshiye kancinyane ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7.
Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Diliza Mangoye oke waba lipholisa. Sihlaziya udaba lokubotshwa lokuvalelwa kukankosikazi Mary Chiwenga. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ya, siyathaba baba.
Ye, ungasitshela ukuthi wena njengomuntu oke wasebenza esipholiseni ubona njani udaba lolu olukankosikazi Mary Chiwenga?
Mnumzana Gande, kubuhlungu sikubona kusenzakala njengathi okwenziwa ngukhulumende wethu, ngoba indaba kaMary Chiwenga ngokuyibona kwami i-personal matter ekaChiwenga ayenele nje adile ngayo nefemili yakhe kumbe nefemili kankosikazi wakhe, kungabi nje nokungenisa ukhulumende phakathi. Okwakuqala sananzelela ukuthi ukubotshwa kwakhe wabotshwa ngani ngumuntu ofela amacala anzima sibili ongani befuna ukwenza into ezimangalisayo. Kodwa kumangalisa ukuthi inyanga ezedluleyo yengabantu abasaphila bonke kungelahlupho bonele nje ukuthi sokuthiwa sebedivosa uMary usengo-corrupt, uMary usengofunga ukubulala umuntu, kuyasimangalisa. Emini nxa umuntu echaye umuntu usegcine sesesiwa kucustodi, usedinaya ibheyi. Ngapha ibheyi ababemnikela kwakuqala amasosha amzimba ukuthi aye ku-address yethu ahlale kiyo ngujaji e-high court. So siyananzelela ukuthi i-state is captured and angazi ukuthi into engayihamba ithiwe iyenze kanjani, ngoba kuthiwe ngeze it is now is using ama-personal ama-military or ama-ngathi i-office power eka-vice president ukuthi atshele or addictate to judiciary ukuthi yenze kanjani, ngoba ifani ukuthi ubelieve ukuthi i-judge sivile balandela imfundiso yabo kumbe balandela ingqondo yokulandela icala nxa befaka ama-judgments anje, ngoba siyakubona ukuthi uChiwenga sivile uphethe intambo icala leli niye ozijonisayo niyozenzela konke. Angazi ukuthi abantu bophandle bakubona kumbe yintoni nje abantu abayiginowayo ngoba sesikujayele ezimbabwe ukuthi izinto zibonakala siphonge ukuthula nje sithi ah sizathini kodwa ke kuzwisa ubuhlungu ngoba ngumuntu esikhayelele ukuthi nga uqondisa izinto njengomuntu ophethe i-ofisi ephezulu kangaka njalo njengomuntu abatshela bathi bona basusa umgaba ngenxa yokuthi kulento ezithile abade zenza ezingalunganga.
Ungasitshela ukuthi wena ukubona kwakho ubona ungani udaba lolu luzaphetha njani?
Ngokubona kwami ke zingaba khona kodwa ukuthi ithuba lokuziveza uzalithola na yile engela qiniso ngalo ngoba ukumbisela ejele khonokho kungenzeka kukhona okufuna ukwenzakala engathina njengasakhuluma ngalutho ngoba kuyakhanya ukuthi kukhona siyazi ukuthi kukhona akwaziyo kodwa ukuthi ulaso yini isibizo sokukhuluma kumbe le opportunity ukuthi uzayithola yini i-opportunity yokuthi akwenze lokho ngoba kuyakhanya ukuthi ukumhlukumeza kwakhe akukodwa kuningi akufihlayo.
Uthi wenga ngumuntu olakho ukugcina enguye ongumongameli welizwe kodwa sekwenzakala amacala anje abantu abamethesa wona ukuthi usebenzisa ezemithetho lokunye okunjalo singathini ngakho kona lokho emkhokhelini onjengayo?
Kuhle kusicacele nje ukuthi lapha sisendizeni and nxa sisazoza kuya emlilweni nxa sokuphedeni ishiwenga ngoba angiboni nxa kungaqhubeka ukuthi mbani omunye ongaphatha ngemva kukamnankaka ngaphandle kwakhe enishiwenga and sokuhle kusitshengisa i-type of leadership esimeleleyo phambili ngoba nangu laba fana be-youth sibazile bengani bafuna ukuthi ba-expose abantu abe-corruption i-response yakhona was shocking sebexotshwe sebe-suspenda whatever kutshengisela nje ukuthi i-leadership yethu esilayo yileyana ethanda ukuthi icobise ngomlomo ikhulume kuzwakale kube ngani kuhle kodwa izenzo zayo hayi ziyanuka sibila ngazi ukuthi singathi into esikumele siyikhangele siyenzeni ngayo ngoba we are hopeless now lathi sesikhangele sigoqa izandla nje into ezisenzakala kodwa ke hayi kuyazikhanyela ukuthi phambi lapho siyakhona kumnyama kumnyama kakhulu.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ya siyathanda ukuvalelisa abalaleli sithi hayi mhlawumbe uNkulunkulu uzasibona kube ngcono phambili. Siyabonga.
Hayi lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwezikhathelane labesifazana. Namhla sixoxa lo Councilor Lilian Mlilo ka Ward 12 eNjube nelobhengula kobulawayo yena ongumgcini sihlalo wekomitii yezempilakahle kule ikhansili. Sicubungula ugcikwane le-coronavirus eliqhamuke eChina kumaviki ambalwa edluleyo njalo eselisabalala lakwamanye amazwe.
Udaba le-coronavirus njengekomiti kade singakakhulumisani ngalo kodwa siyalibona nje emaphepheni kuyakhulunywa lukhona but thina kukomiti ade singakahlali ikomiti mthemba iviki yona le ebuyayo ayisezipele singahlala ngambona ngani sizalibamba lolu daba lwe-corona ukuthi sithole i-feedback from uDr Sanda ukuthi asitshele ukuthi kungabe sokutholi sebebanjiwe yini abaleleyi ivirus ye-corona bangaki sithole nje i-statistics sakhona.
Kodwa emhlanganweni wenu omkhulu owe-full council meeting likhulume ngalo yini lolu daba?
Yes, luke lwabanjwa banjwa lolu daba kodwa nti into ekhona yokuthi ngase ku-full council ama-directors kavumele ukuthi akhulume so bengavunyelwa ukuthi akhulunywe sithe noted for that ukwenzela ukuthi singahlala ku-committee ngikwethe sizabuza khona sithole information egcwele udokotela Sanda nge-council nguyosela i-statistics zonke eze-health ukuthi sibe kwathi ukwenzakalani kobulawayo ngeze-health sibuza kuyo.
Njengoba sibona amanzi ecitshwa kwesinye isikhathi okwensuku ezimbalwa abantu bengalawo kuqhamuka umkhuhlane onjalo idolobho lakobulawayo lingenelisa ukulwisana lakho yini?
Iye lingenelisa ukulintala lakho ngoba isikhathi esiningi kusuke sahlangana lo daba lokuthi khona amanzi azwakale ngani aselephunga amanzi lawa kuyabe kukhulunywa nje into eziningi-ningi but sihle sigijime siyane lakho khona lokho odokotela bahle bakukhangele ukuthi amanzi lawa alo mkhuhlane kumbe awula mkhuhlane but for now amanzi akhangelwa abantu kulo mkhosi wokuthi amanzi anganalelinye iphunga kwancediswana umanjinela lo dokotela udokotela laye wakhuluma okwakhe
for ama residents ukuthi abekwazi ukuthi hayi amanzi lawa azwakala yesalothunga lodaka but a clean a right for ukuthi abantu banathi alamkhuhlane wakhuluma okwakhe ukuthi okwenza amanzana abelodaka ukuthi sebedonsa phansi edakeni anuke engani alodaka ukuthi sebedonsa phansi edakeni ikoso uzwakala engani anokudaka but for now sebekulungisile konke lokho amanzi aseRhine.
Izibike ngezinye ezingabangela ukuthi kusabalale imkhuhlane.
Iyatholakala idizili. Nxa itholakele ziyaphuma izimoto zehambezile ziyethwala izinto. Siyabaqonqosela ukuthi nxa kungukuthi imoto kayibuyanga ama-residents kuma-feedback meetings ukuthi bananzelele ukuthi imoto ayibuyanga izibi bazibisele phakathi njalo zihlale zikhona phana phakathi kwamasaka abo. Sinde sinemezele futhi lapho sokutholakela idizili ukuthi zikhutshele phandle izibi. Sibona ingani ukumemetheka komkhuhlane. Ah, kungabonakalela kwelikhathana ngoba isikhathi esiningi ama-residents kuma-feedback siyabakela ukuthi babambe njani izibi zabo.
Banikwa yini amabhawuza eneleyo ukuthi behlanze izambuzi lokunye?
Ye. Lapha amanzi esibona khona ukuthi ayaphuza ukufinyelela ukufika njengoba bangawathatha kulezinye indawo eziqandileyo kulezinye indawo aphuzayo ukuthi azayefika amabhawuza ayahamba khona ngala ayincedisa ngamanzi loba sila mabhawuza amalutshwane but siyakunanzelela ukuthi indawo ezinjalo kufuza amabhawuza ahambe kungaba sezimfeni amabhawuza ayahamba siyananzelela kakhulu ukuthi nalamabhawuza afike khona ngayo ngoba lama-residents lawo siyathola ama-comments awokubonga sibili ukuthi hhayi siyabonga ma-councillors amanzi siyawathola nxa siwagcelile ngamabhawuza okutshengisela ukuthi umsebenzi we-engineering emabhawuzeni baloncedo sibili bayancedisa kakhulu abantu
sesibuyela njalo kugcikwane le-coronavirus kutho ukuthi lingakhulumisana lodokotela we-council ngeviki ezayo kuzayenziwani abantu bazalimukiswa yini ngaleli gcikwane sizabona yini sokulama-posters sebetshela ukuthi benzele
ye siza kuzama sibili khona lokhu ukuthi sibone ukuthi information iyangena ebantwini kube lezi ndlela eze-awareness siyakwazi ukuthi udokotela uzasincedisa singenise kuma-community e-coronavirus
aliboni ngani lihambela emuva yini
as such asihambele emuva ngoba thina singakahlali i-committee but I know udokotela yena sengenile sezasitshela i-statistics sesihlangana kuthi I know udokotela kuthe khona ufana kufika isikhathi sokukhulunywa ngayo i-coronavirus le amadokotela base bagidima but i-statistics sisakhona I know sizasithola izwana sire-committee
leyo bekuyingxoxo lo councillor Lilian Mlilo ka-ward 12 enjubele lobhengula njalo engumgcini sihlalo wezempilakahle kule i-council asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Ayike sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu kodwa singehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umkhokheli webandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa namhla uhlangene lenkokheli kanye lamalunga ebandla lakhe eManicaland lapho athembise khona ukuthi abantu abaseyi kuphoqwa ukuthi bemukele abantu bokuncintisa ezigabeni kungayisibo abazikhetheleyo. Sicubungule ukuthi kambe imizamo kahulumende yokulwisana lenkohlakalo iyasebenza na. Oliver Lelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
This is VOA News. I'm Gene Randall. There has been a horrific mass shooting in Thailand. An emergency official says the death toll is at least 16, with an unknown number of wounded and the possibility